pasi pano bezuvaka hapana kana mumwe angandide sezvaunoita. Hey, ai unofona mangwanani, baby what did I say? Uswere bo, ukoswera uchindifunga wo. Balanchu no texta, baby wambodyeiko? Habana mbogunetha ere, ndiudze mundiwa. Maneru unouya kumba, wondikangira sapa. Wonditoda usati waenda, wotarisa mumaziso. Woti ndiwe wandinoda, ndiwe wandinoda, ndiwe wandinoda Nox. Usanyeperweka, unoti ndiwe wandinoda, baby ndiwe wandinoda. Ndoda kuwa amai vevana, vevana vako. Trevadongo, nero nagoru wako, baby nino nyemwera, kufana nana mami wako, wane moyo nerudo, iwewe kani, ndiwe wandishandura, ndaguyenda kuchechi, ndagupeka masutu, ndaguyimba mukwaya, baby ndaronge kaini, ndagakuterera. Bacharamba na saba, ndaku gara ndine zuda, ndino fara pa unoti, baby ndiwe wandinoda, ndiwe wandinoda, ndiwe wandinoda Nox. Usanyeperweka, unoti ndiwe wandinoda, baby ndiwe wandinoda, ndoda kuwa amai vevana.
Angifuna ukuhamba mangu yangulala sani. Mandlula ngendlela besuluka bonke, befuna ukubona le ntombi esendlula zonke. Ngiyohlala ngikuthanda impilo yami yonke. Even when the sky is falling never ukhohlwe. The way you look, whatever you do, you do the right way. Whatever you say, you make sure it's just the right thing.